Ndaka sunungurwa musunungu ringandianiswe ndicha kamji rasu endoda
ndoda
ndoda
ndoda ndoda
Tsitsi rudo rwenyu Kristu waukunda iwo moyo wangu kwazo ndicha vimba nemi baba ndoda
ndoda
ise ndoda
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 Jesu munoziva ndinoziva muri simba rangu baba muno munondipa simba ona ndoda
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 ndoda mwari muya muri
baba munondigodera
muri wangu
ndakatengwa
ndakatengwa
Pano baba ngoni zenyu nasi uno baba nezino pa mumoyo tichiti ndicha 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 wa Kristu baba langu
ndoda
ini ndoda
ndoda
Chifunza anziko tingabone here wangu tino tino damu bone siwe Jesu nesuna nasi tino daro ama